Meya weGutare Harare vaHerbert Gomba vanoti kanzuru yavo iri kuda kuti vagari vawedzere mari dzemitero nekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka.
Kanzuru haisi kukwanisa kuita basa rayo nekuda kwebhajeti rakadyiwa nestatutory instrument 142 nekubviswa kwakaitwa malocal authorities paRBZ support program ye1:1. Saka kanzuru haichatokwanisi zvachose nekuti iko zvinezvi Interbank rate 9 kana zvichautenda mawater chemicals 3 million zvinoita kuti 9 times 3 tichita $27 million RTGS.
Mashoko aya atsinirwawo nameya weguta rekwekwe amai Angeline Kasipo avo vatendawo kuti zvinhu zvaita midigari.
Zvatakaita takatarisa maspecific sectors like kumvura, I think takawedzera neabout 300% isisu tinoita tinoti cost recovery kana tichicharja mataris edu. Saka patakaita the original budget riya zvaitikostira about 80 cents kuti tiproduce 1 kiloliter yemvura. Iye zvino izvi as of now zviri kutikostira about $2.70.
Ngoma ndiyo kumasvingo, uko meya weguta iri vaCollins Maboke vati mabasa mazhinji anofanira kuitwa nekanzuru atomira nekuda kwekushaya mari.
Patai budget apa ngatikaita budget for example kana diesel rari pa $2 something per liter but now iko zvinora ku $5.10 per liter which means pane kukwira kwavapo. Then ndichizotaudza zvinhu zviri mishonga yatinotenga mumu yekuti titrite mvura nezvimwe zvisezvo zvakabva zvakwira. Saka zvakazotiforsa kuti tiinde zvekusupplementary budget ratikaita last term tichikwidza ne 200%.
Mumwe kanzura wekuchitungwiza vatumai fungai magadzire vativo kanzuru yavo yaremerwa nemutoro wekutadza kuwana mari.
Pari zvino tingareva nhema kuti inokwana. Tiri kuziva kuti mafuta every time ari kukwira, mabhini ari kutonetsa kutakurika, zvimwe zvese zveservice delivery zvakutonetsa kuita.
Ko vagari vari kuonawo sei nyaya yekuti mari iwedzerwe? Mukuru wechitungwiza and Manyame Rural Residents Association vaMavela Skumalo vanotipa maonero avo.
Tinobvumirana nepfungwa idzodzo dzekuti makanso aite masupplementary budget. Asiwo tine chikumbiro kwavari kuti pavanenge vaakuita supplementary budget iri ngavapindewo nemuvanhu, nokutiwo kukwira kuri kuitawo mitengo yezvinhu ukuoku mihoro yevanhu nemari dzavanowana maincomes haasi kukwira.
Mumwe mugari wekuchitungwiza vatendai Musimwa vativo zvinhu zvakaomera vagari vakawanda sezvo vasina mari dzakawanda dzavari kutambira.
Mari yavashandi ngaitangaita sewo ngaitanga yagadziriswawo kuti isu tikwanise kuti painogadziriswa patogadziriswawo futi kukanzwa kwacho.
Mutungamiri weHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vati havatenderani zvachose nezviri kuitwa nekanzuru yavo kuti vabhadhare mari yakawanda.
Saka meya ngavarege kutitaurira nyaya yekuti mari yakachinja, munhu wese anozviziva izvozvo. Ngavatiudze mazano anofambisa guta reHarare kuenda mberi, ngezvipi zvinhu zvavachashandura, ngezvipi zvinhu zvavamboita kuuyedza kuunganidza mari pamaassets aripo. Auditor General's report yatibuditsira pachena kuti City of Harare mabooks ayo haana kubatana.
Mashoko aya atsinirwawo nava anoziva muguti vanova mukuru wemasvingo Residents and Ratepayers Association.
Isu tinoona sekuti zvavanoda kuita izvo zvinenge zvisina kukodzera kuti vazviite panguva yatiri ino, nokuti mushure umu vakambozviita vakakwidza mari zvisina kutenderana nevagari. Tikangoona mari dzichiuya dzakakwira asi hapana zvazvakabatsira panyaya yeservice delivery.
Gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo vaudza Studio 7 kuti vange vari musangano asi vakati vanenge vava nemhinduro pamibvunzo yedu svondo rinouya. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.